Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kukadzi 6, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yeah, iripo ndeye kuti uyu musangano uyu hauna kuti ndo dialogue yacho. Yakanzi izvo ngatisanganei kuti titaure framework yedialogue. Kuti kana pachiitika dialogue pane kufanira kunge pachitaurwa zvipi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vodaidza vemapato anopikisa kuti vatange kuita nhaurirano kuState House nhasi.
We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voparura mamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Union Address. Varayiridzi voenderera mberi nekuratidzira munyika yose. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano kuState House nemamwe mapato anopikisa akakwikwidza musarudzo dzegore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa harisi kutarisirwa kupinda musangano uyu sezvo riri kugunun'una zvakanyanya nekusungwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzaro uye kumanikidzwa kuenda muupoteri nekurohwa kwevamwe. Musangano uyu unonzi ndewekutsvaga nzira yekutanga kuita nhaurirano munyika. Mutungamiri werimwe sangano rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, uye mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku, vanoti vari kuzopinda musangano wanhasi uyu. Dr. Manyika vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu kunotaura kuti hapana nhaurirano dzingaitwa kana masoja achiita basa risiri ravo uye kana majeri akazara vanhu vasina mhosva.
Ndakaona invitation nezuro yakabva yakasainwa naDr. Mishakes yaiti invite a State House. Inini pandimirende up zvandinofunga kuti zvinofanira kuitika pasati paita musangano wekuti vanhu toita sei kuti gadzirise mamiriro ezvinhu. Pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa nehurumende.
Zvinhu zvamunoda kuti zvitange zvagadziriswa nehurumende pasati paitwa musangano ndezvipi?
Nyaya iripo ndeyekuti uyu musangano uyu hauna kunzi ndo dialogue yacho. Yakanzi izvo ngatisanganei kuti titaure framework yedialogue. Kuti kana pachiitika dialogue pane kufanira kunge pachitaurwa zvipi. Kana tiri kuzoita musangano beyond uyu washedzewo, pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa nehurumende. Vanofanira kubvisa masoja kubva pamastreet and vanofanira kunyatsogadzirisa nyaya yekuti masoja haazowani kuva paroadblock kana kuti anything zvelaw enforcement munyika muno, nokuti harisiriro basa ravo. Ndokugadzirisa maconditions ekuti paitwe dialogue. Nyaya iyoyo vaMnangagwa vane simba rokuti vaiite.
Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vachitaura fari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro vakuru vakuru vemakereke veZimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti musangano weState House wanhasi wakasiyana neuchaitwa nemusi wechina kuHarare International Conference Center. Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti vamwe vanotarisirwa kumusangano wavari kuronga nemusi wechina vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachamisa vatungamiri vemapato anopikisa akasiyana-siyana, vakuru vemakereke, vatungamiri vemasangano anomirira vashandi, vakuru vemasangano vanhu anorwira kodzero dzevanhu vemabhizimisi nevamwe. Tanonoka Wande abata zvakare Dr. Mutata kuti tinzwe nezvemumwe musangano wavo wenhauriranho.
Musangano wanhasi musangano wakokwa nomutungamiri wenyika kumapato ezvematongerwo enyika kuti vataurirane pachavo semapoliticians. Wakasiyana nomusangano wadaidzwa namakereke, nokuti musangano wadaidzwa namakereke wakanangana neutungamiri wemasangano akasiyana-siyana anoincluda mapolitical parties. But vanhu veindustry, utungamiri weindustry, mabhizimusi, vakamiririra madzishe, vatungamiri vecivil society, diplomatic community, vatungamiri vemakereke. Saka utungamiri wenyika yese huri kuzonamatira nyika nokushuvira nyika kuti itange hurukuro dzakanaka dzekuti nyika ipfuurire mberi iri pamwe chete.
Imimi, musangano wenyu unoitwa kupi?
Musangano wedu uri kuitwa kuHICC nechina chitanga na 8 o'clock munhu wose anenge agara pasi.
Asi munotarisira vamunangagwa navachamisa kuti vangakwanisa kusvika?
Ndo zvandataura vahwande kuti tinovatarisira vese, nokuti uyu hausi musangano wematongegwe enyika, musangano wadaidziwa namakereke. Saka wadaidziwa utungamiri wese, saka tinovatarisira kuti vange varipo. Uyezve tinotarisirawo nevatungamiri vemamwe mapato, asi tinotarisira zvikuru utungamiri hwevamwe vatakakoka, nokuti hurukuro iyi inoda vatungamiri vemamwe masangano akaita seindustry uyezve nevatungamiri vemakereke. Hurukuro yedu yomusi wechina inotanga kuri kushumira Mwari tiri pamwe chete nokufungisisa zvikuru pamusoro penyaya yegwendo guri mberi kwedu gwekuti tiite nhaurirano yenyika. Asi iyo nhaurirano pachayo ichazotanga pamazuva atinotarisira kumberi.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutumira nhumwa kunyika dzakasiyana-siyana, kusanganisa dzemusadhak uye kuna sachigaro weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame. Izvi zvinotevera kushorwa kwavari kuitwa nemasangano akaita seUnited Nations, nyika dzakaita seAmerica neBritain panyaya iri kupomerwa mauto nemapurisa ekupfuura vanhu. Vaimbova gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChris Mutsvangwa vanga vari kuZambia neZuro vachiita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaLungu ndivo sachigaro weSADC Troika on Politics and Defence. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vari kuteerera kurudziro yekuramwa mabasa iyo yakaitwa nemasangano anovamirira kusanganisira PTUZ, ZIMTA neATUZ. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda muchinoi, Bhangeti, Karoi nekadoma zvanga zvisina vadzidzisi avo vatanga kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mumwe mudzidzisi anoshanda pachikoro chekumhangura asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti abatana nevamwe vadzidzisi kuramwa mabasa sezvo vave kunonga svosve nemuromo. Mudzidzisi uyu anoti zvekushishidzirwa kuti vadzokere kubasa zvishande sezvo vakabvira kare vachivhundutsirwa.
Izvozvo tazvijaira, ndo magarira atagara tichiita. Tingatongova makore okunana 2007-2008 ndo mariramiro atatichiwe taiwai, saka matreads atichwi.
Mumwe mudzidzisi vaPatrick Chombe vemuchinoyi vanoti vabatana nevamwe kuramwa mabasa senzira yekutevedzera kurudziro yakaitwa nesangano ravo reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ.
Kune industrial action yakatevedzera nemateachers unions yatinongobhelonga to. And I'm a member of the PTUZ, so I'm following that instruction.
Vachombe vanoti havatye kuchitidzirwa sezvo zvikonzero zvavari kuramira mabasa zviri pachena uye zvichinzwisisika nemunhu wose ane hanya neupenyu hwevanhu.
Ndofunga zvikonzero zvedu zvakangozvinakira zvega zvekuti handifundi pane munhu angada kufungisira mumwe munhu.
Vadzidzisi vataura nestudio 7 vabuda pachena kuti gurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mazima vakatadza nekukurudzira kuti vadzidzisi vasaramwe mabasa vachiti havasi ivo vakatanga kuronga nyaya yekuramwa mabasa. Sachigaro PTUZ mudunhu reMashonaland West vaAustin Mutapa vanoti vaMazima havazive pekugumira.
Patakaenda kustrike havasi minista Mazima vakadaidzira kuti ende kustrike, saka havana kodzero yekudaidzira futi kuti maticha dzokerai kubasa. Uyezve takaona pachivhitivhiti nezuro pane vanhu vaitaura kuti tawirirana nehurumende kuti tirege kuenda kubasa. Vanhu ivavo vakabuda vachitaura pachivhitivhiti havana kana mamembasi. Ngavaende kumamembasi avo vanovaudza kuti isusu tawirirana nehurumende kuti tidzokere kubasa. Bhozi, tinoshamisika kuti miting yacho ine zuro Putuzi yaivapo, Zimti yaivapo, but hatina kana munhu wani weputuzi kana weZimti watakaona achitaura.
VaMutapa vanoti chaita kuti masangano anomirira vadzidzisi abatane nhasi mukuramwa mabasa inyaya yezvikonzero zvaari kuramwira mabasa zvavati zviri kurwadza mudzidzisi wose munyika.
Chiri kuita kuti tistrike yedu ive successful ndekuti maissues atiri kutaura kumaticha magenuine issues ndoari kuvaafekta chaivo.
Vadzidzisi vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavari kutambira ishoma zvikuru apo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimbotarisa musoro wenhau iri mumapepanhau emunyika. Pepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti dare remakurukota rine urongwa hwekumutsiridza kambani yeAir Zimbabwe uye riri kuda kuti kambani itenge ndege ina dzemhando yeBoeing 777 kubva kuMalaysia. Dare rinotiwo riri kudawo kuvandudza mashandiro ezesa neGMB. Mubepanhau reChronicle mune musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano wekutenda vatsigiri vavo kuPelandaba Stadium muGwanda nemusi wechishanu. Bato reZANUPF rinoti izvi zvinotevera kukunda kwakaita ZANUPF musarudzo gore rapera. Topedzera nekutarisa bepanhau reNews Day iro rine nyaya yekuti mukuru weProphet Healing Deliverance kana kuti PhD vaWalter Magaya vakabhadhariswa mari inosvika mazana manomwe emadhora mushure mekubatwa nemhosva yekutyora mutemo wezvemushonga inorapa kana kuti Medicines Control Act mushure mekunge vatanga kushambadzira mushonga wavo unonzi Aguma wavaiti unorapa chirwere chemukondombera cheHIV AIDS. VaMagaya vakabvuma kuti vainge vaine mhosva. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Ndinokumhurusai mose vashamarari vari paAmerica. Ndichiti ini ndinofara zvangu nezvemuri kuita tinotubudisawo paStudio 7 vanhu vachitinzwawo zvichemo zvedu nokutaura kwedu kutonga tichiita manzwi edu nemuwe muchitinzwisisawo.
Ndapota ndapota, ndini Israel Guruta paChipinge. Chipinge Mbeure, ndapota babawo hatichavadi pachigaro, ngavabva havachakoni kutonga. Munhu usikakoni haakoni. Ngatadzawo kumbosimudza kana chinhu wani pavhiki regara apinda reshe echitonga zvakadai. Vaidai asaratidza here simba racho? Kunyepa kwanyanya, kuuraya ndokwavari kukona. Hama dzedu dzashatirwa, vakatiurayira hama dzedu.
so vari kuangira kuita zvisizvo haanga abve
makadii vatori venhau estudio 7 tinokutendai nebasa guru ramunobata rekutipa nhau dzemuzimbabwe rinoitika muzimbabwe nekuti imo muzimbabwe havatiudzi chokwadi mastation avo ezbc anonyepa anovanza chokwadi saka imi tinokutendai nekuti munotiudza chokwadi chinenge chichiitika munyika chinenge chichivanzwa ivo vanovanza zvakashata vachibudisa zvakanaka tinoda kuziva zvose zvavari kuita zvakashata izvozvo kuti tizvisiyo kuti ndezvipi zviri kuitwa ndinonyanya kurwadziwa nekurashika kweupenyu hwevana vezimbabwe vari kuitwa munyika vakakonzerwa nemauto mauto vanhu vasina kudzidza vakatorwa namugadi vakaiswa kuchiuto vanga vagumira magrade 7 vakanzi ngavaite mauto saka munhu asina kuenda kuchikoro unoshupa kuti anzwisisa then vanga vari vanhu vakadzidza vanga vasingambourayi vanhu nekuti munhu akadzidza anorizena saka tinotenda nerudo rwamunotiitira vatori vestudio 7 muchitiudza zviri kuitika arambai makadaro basa ramunokuitai basa guru chaizvo rekuzivisa vana vezimbabwe vose kwose nyika dzose kwatiri kuno ini ndiri musouth africa zita rangu uri kuzvarwa handitauri ini ndinonzi mbada ndo zita randinoda vanarire kuti mbada nekuti kana ndikataura zita rangu uri kuzvarwa vanogona kushungurudza hama dzangu kumusha ndinovaziva vanhu kumusha kuti vanhu vakashata zvikuru kwazvo saka tinotenda nerudo rwamunotiitira rambai makadaro tinongona mata kuna mwari kuti baba inzwai kuchema kwedu nekuti baba vakati iwe kujesu kristu vakati ukakumbira unopiwa kwagukudza unowana ukatsvaka unozarurirwa saka munamato uri mukuru ndokusidene mwari vangu kutizarurira shuviro yevana vezimbabwe yaitika nyika iri kutongwa nemasamu nematemo saka mwari dai atikundisa tabuda patiri pati patatarisana napo taakubuda vana vezimbabwe ngatirambe takashinga
ona munhu unotaura achiti ngativipe purezidendi Mnangagwa uyo mukana wogadzisa zvinhu munhu uri kuya ndizvo isusu tiri kufa nenzara vabvera rina chingozi mukana mukana zvinhu zvisikashandi chinhu hapana kana chiri kufamba kana kahwana saka isusu izvozvo hatichazviteereri chita kutoda kuti dai rumwe munhu asiya apa vamwe vanokwanisa kunge achitonga nyika zvinhu zviite zvakanaka hapana kana munhu unoya kuvhura bhizinesi muzimbabwe hurumende ikana isina kuchinja hurumende ikachinja pakaita kana n imwe hurumende zvinhu zvinonaka muzimbabwe but panongori nezanu iyoyo hapana chinofamba
makadii mazuva ano tinofara chose indinoitwa netafadzo kupoyera tinofara chaizvo kusangana muchirongwa chino tinokumbira mundifonerewo ndine shuviro yekumbotaura netafadzo netititi kumusha kubhoyera timbotaurawo fara kupinda muchirongwa akatenda
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nhasi vatura mashoko kunyika yavo epiri vave mutungamiri wenyika kana kuti second state of the union address vari pamberi penhengo dzematare esenate neparamende yepasi muwashington dc vachiti vari kukurudzira kubatana nekushanda pamwe chete kwemapato ezvematongerwo enyika munyika yavo mutori wedu wenhau jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
vachichingamidza nhengo dzeparamende mudzimai wavo amai Melania Trump pamwe nezvizvarwa zveamerica zvose vatrump vati apo vari kutanga paramende itsva ivo vakazvipira kushanda nevamwe kuti vakunde vachimirira zvizvarwa zveamerica zvose
millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber hoping that we will govern not as two parties but as one nation the agenda I will lay out this evening is not a republican agenda or a democrat agenda It's the agenda of the American people.
Vati mashoko avo haana kunangana nekuendesa mberi zvido zvebato reRepublican Party kana Democratic Party asi kuti mashoko avo mashoko evana veAmerica. Vati senyika vanofanirwa kuramba zvematongerwo enyika zvekudzoserana voshandisa mikana inounzwa nekushanda pamwe nechinhu chimwe chakanaka chavanoshuvira.
Together we can break decades of political stalemate. We can bridge old divisions, heal old wounds, build new coalitions, forge new solutions, and unlock the extraordinary promise of America's future. The decision is ours to make.
Nengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzechidzimai dzanga dzakapfeka mbatya chena idzo dzaishandiswa semucherechedzo wekurwira kodzero yekuvhota kwemadzimai. Mutungamiri weAmerica atiwo mukati memakore maviri kubva pasarudzwa, hurumende yake yafamba nekukasika zvisati zvamboitika mukugadzirisa matambudziko asiyiwa nevatungamiri vemapato ose kwemakore akawanda.
Over the last 2 years, my administration has moved with urgency and historic speed to confront problems neglected by leaders of both parties over many decades. In just over 2 years since the election, we have launched an unprecedented economic boom, a boom that has rarely been seen before. There's been nothing like it. We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do. But the fact is, we are just getting started.
Madzimai akawanda akwanisa kuwana mabasa kudarika kare.
And we have unleashed a revolution in American energy. The United States is now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. And now, for the first time in 65 years, we are a net exporter of energy.
Panyaya yemudhuri, vaTrump vati paramende ine mazuva 10 asara yekuti ipasise bhiri rinowanisa mari kuhurumende yavo kuchengetedza nyika uye kudzivirira muganhu wenyika wekuchamhembe. Vati iye zvino yave nguva yeparamende yekuratidza pasi rose kuti America yakazvipira kupedza kupinda kwevanhu munyika zviri kunze kwemutemo uye kuburitsa mubhizimusi vanoyambutsa vanhu ava miganhu, vanotengesa zvinodhaka nevanofambisa vanhu zviri kunze kwemutemo. Vati manirano vari kukumbira kuti vanhu vadzivirire muganhu wekuchamhembe unotyisa uyu kuburikidza nerudo rwevanhu vedu nenyika yedu. Vati midhuri inoshanda uye inochengetedza upenyu, vakakurudzira kushanda pamwe chete kuteererana nekuwirirana zvinozoita kuti America ichengetedzeke zvechokwadi, vachiti ibasa revanhu vose rekugadzira nzira yekupinda kwevanhu munyika inochengetedza upenyu nemabasa ezvizvarwa zvavo.
Tolerance for illegal immigration is not compassionate. It is actually very cruel. One in three women is sexually assaulted on the long journey north. Smugglers use migrant children as human pawns to exploit our laws and gain access to our country. Human traffickers and sex traffickers take advantage of the wide open areas between our ports of entry to smuggle thousands of young girls and women into the United States and to sell them into prostitution and modern-day slavery.
VaTrump vati vave kuita kuti zvive pachena kunyika yeChina kuti mushure memakore ichinangana nemaindustri avo uye kuba njere dzekugadzirwa kwezvinhu, kuba mabasa eAmerica noupfumi hwavo, zvose zvinofanira kupera. VaTrump vaifanirwa kupa mashoko avaya kumhuri yeAmerica svondo rapera musi wa29 ndira, asi vakatadziswa nemakakatanwa aivepo pakati pavo nebato rinopikisa reDemocratic Party ayo akasvitsa pakuvharisa mamwe mapazi ehurumende. Asi vachipindura mashoko avaTrump aya vakamirira bato reDemocratic Party, nhengo yebato iri amai Stacey Abrams vekuGeorgia vati vanhu vemuAmerica vari kushupika zvakanyanya zvekunonga svosve nemuromo, izvo zvinozoita kuti vashandi vakawanda vararame nemuhoro wepamwedzi nemwedzi nekuda kwekuoma kweupenyu. Vativo kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende kwakakonzerwa navaTrump. Amai Abrams ndiwo mudzimai wechitema wekutanga munhoroondo yeAmerica kupindura mashoko emutungamiri wenyika uye mumwe vatema vashoma-shoma vati vaita izvi. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti hapana zvitsva pane zvataurwa navaTrump zvavanofunga kuti zvingaita kuti mhuri yeAmerica ive nemaonero matsva.
paekonomi vari kufara havo, asi kufara kwacho handisi kunyanya kuona kuti kuri kubva papi, nekuti makaona pakavhara hurumende masvondo mashomanana, vanhu vanga vava kutochema kuti havana mari. Saka recovery yavanotaura iyi, I think recovery yemanumbers.
VaTrump vakavimbisa kuti kana vakasawirirana panyaya yekuvakwa kwemudhuri vaizovhara zvakare hurumende yavo nemusi wa15 mwedzi uno. Vakati danho iri rinogona kutora nguva yavasina kunge vataura kuti hurumende inenge yakavharwa kwenguva yakareba zvakadii.
Munhu ari kuedza kutyikidzira vanhu. Asi kutyikidzira kwake kungafadze base yake, vaya vagara vachimusapota. Asi kune vaya vasingaonerani naye panyaya yemudhuri uyu, handioni vachichinja muonero avo. Mudhuri wacho hauna budget. Hapana chotaura kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya kuno ndo vanonyanya kucommita macrime kupfuura vanhu vagare vemuno. Kungoda kufundisira vanhu.
Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi, tine muimbi ari kusimukira anoimba nziyo dzechitendero Shadrack Stole. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7 mushure mekuburitsa damba refu rake rekutanga rinonzi Yakwana Nguva.
Tinonzi Shadrack Stole, tinofarira kuimba gospel music. Tichingoimba gospel music kuchurch kubvira tine 80s. Saka ndakazofunga zvekuda kurekodha album na 2004 nemabrothers angu. Saka takatadza kuirirana pakati penyaya yetime kuti tisangane kuti tinatsorekodha album. Saka ndakazofunga 2018 kuti anovega ndiite se rekodhe ndiri ndega. Ndopa ndakazorekodha kutanga muna June album randarelisa manje zvinonzi Yasvika Nguva, rine 5 matracks. Yasvika Nguva isong inotaura kuti yasvika nguva yekuti tibve pane zvakaipa tiende pane zvakanaka. Kwandiri ndingangoti inongotaura kuti yasvika nguva yekuti ndichiita zvekudenga, ndichi record all music. Kudenga kumusha isongo inotaura nezvekuti pasi pano kutama. Saka tofana kushingirira kuti tiite zvakanaka kuti tikwanise kuenda kudenga tiri vatsvene. Wakarurama, so nanzi wakarurama inotanesha jobu kutakangari munu wakarurama akasangane matambudziko mazhinji, asi akatsungirira kusikira azowana mubayiro.
Tinotenda zvikuru Ivans achitaura nemuimbi Shadrack Stole. Vane dzimbotsa vanenge vachida kuti tiridze pachirongwa chino, makasununguka kuti tumira kuno kuStudio 7 tobva tadzikwenya tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa musoro yenhau zvakare, varayiridzi voenderera mberi vachiramwa mabasa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voparura mamiriro akaita zvinhu munyika mavo. Tinotenda vateereri, ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeIsindebele.